Mumanyora tamba kuzeki wa Israel Jacob Nyanduru vanoti havasine nengo yebato rezanu PF uye zviri kuita zanu PF zvekuudza vanhu vachiti vakadzingwa mubato iri manyepo. Vanyanduro avo vanoti mwana wemuchakabvu George Nyanduro mumwe weavo vakavamba bato rezanu PF vanoti havana kadzi rebato rezanu PF uye havana kana kukwidza musarudzo dzekutsvaka achamirira zanu PF.
Handina membership card handina contribution yandakaita kuzanu PF. Zvinova zvinondikashamadza ndichinzi I've been expelled. Expelled why? Because I've never been their member. Asi apa vakutonditanisha kumasupporters angu kuti I'm now in bad standing. Kumasupporters anga akufunga kuti I even applied for kuti ndive primaries. Handinamboisa CV yangu ini.
Vanyandoro vanoti vanyorera Zeki kuti imanikidze bato rezanu PF kuti rijekese kuti havasi nhengo yavo sezvavari kufamba vachitaura uye kuti vari kutyora mutemo une chekuita nesarudzo wekunyepera munhu nedonzo rekusvibisa chimiro chemunhu kune vamwe vanhu.
Atonditanisha ende yandiisa in band standing nemasupporters yangu nekuta breach electoral code ra munhu nhema handi gabhi gabhi. Pandakamira ndakamira ndega naJehovha.
Mutsamba yavanyora kuzeki vanyandoro vanoti zanu PF iri kutyora mutemo wesarudzo nekutaura zvemanyepo pamwe nekusvibisa chimiro chemunhu. Vanyandoro vayeuchidza Zeki kuti vari kuzvimiririra musarudzo yeparamende muchinoi vasina bato ravakarerekera kana kumirira. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa utungamiri hwezanu PF muchinoi. Mune imwewo nyaya, vamwe vanhu vari kushaya mazita avo mumagwaro ane mazita evanhu vakanyoresa kuvhota. Vari kukwikwidza vakamirira MDC Alliance muchinoi muward 11 vatendai musonza vanoti ajendi wavo vatendai muchochoma havasi mugwaro revavhoti kunyange vaine gwaro rinoratidza kuti vakanyoresa. Vamusonza vanoti vaudzwa neZeki kuti vanyore tsamba vachitsanangura dambudziko ravo sezvo vari ivo vanga vapiwa gwaro iri semumwe wevari kukwidza. Asi vamusonza vanoti kushayikwa kwemazita evanhu vane umboo hwekuti vakanyoresa hazvipe chimiro chakanaka musarudzo dzichaitwa kupera kwemwedzi uno.
Zvinopa chimiro chiya chakaipa takata maringe nesarudzo dziri kuitwa nekuti munhu akanyoresa kuti anga ari mugwaro revanhu vachavhota asi zita rake harimo muvhoters roll ratakapuwa rinove ndoo ratiri kushanda naro. Ndoo zvatoita kuti ndinyanye kumhanya mhanya umboo hwekuti akarejista tinawo ndoo slip yatinaye yekuti akarejista kuvhota and anofanirwa kunge ari umwe vanenge vakandimiririra kuvupa papolling station iyoyo.
Mukuru weZeki mudunhu reMashonaland and West vaAusten Rovu vati havana mhinduro pane zvino sezvo vachifanira kutanga vaongorora kuti chii chakaitika vasati vataura nevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini apa Chiguriwa.